zvakafamba kudarika zvadaitarisira. Ndodaro nepamusana pekuti vanhu vakazviurira vega isusu at headquarters level tisina kuvabatsira netransport. Kazhinji kacho petinoita mitambo mukuru yemusangano tinowanzoprovida vanhu transport and food from headquarters. But this time vanhu vakwanisa kuzvifambira vega from their respective provinces and respective districts. Zvatishamisa chaizvo isu utungamiriri wechidiki musangano wezanupf kuti vanhu vedu vanoda mutungamiriri wavo zvakadaro zvekuti vakwanisa kuzvifambira vega vachiuya kuzosangana napurezidendi wavo vachidzokera vachifara semafarira vaita ekuti vasangana napurezidendi wavo. Hatina kutarisira kuti vanhu vangauye neuwandu hwavakaita ihwohwo. Tinoda kuvatenda chaizvo vanhu vezanupf.
Ko, vamwe vari kuti vachipanga nevamwe vavo vanenge vakamanikidza vezvikoro ava kuti vavape mabhazi, ichokwadi here ichi?
Semataurira ndaita kuti at headquarters level takangopa soko rekuti vanhu vauye musi wa25 tiite march in solidarity with President Robert Gabriel Mugabe. Isu chedu chatakaita kupa soko chete kuuya mafambira vakaita vakazvironga vega kumamisha kwavanogara ikoko nemumadhorobha mavanogara imomo. Hatina kuva provider transport.
Ko, tichitarisawo vachipanga vamwe vari kutiwo mari yamakashandisa kuronga musangano uyu dei makakwanisa kuita inga yatingati employment creation, mungopa vamugabe tsamba dzenyu dzenyunyuto pane kudaidzira musangano wakakura kudaro, mungati kudinazvo?
Vanhu vasingazive mashandiro anoita mapolitical parties nemashandiro anoita magovernment. Mapolitical parties haasiriwo anofunda magovernment programs. Political party ine treasury yayo ne membership yayo. Government ine treasury yayo. Maorganizations oru maorgan maviri akatosiyana. Hazvigoni kuti mutore mari yevanhu muchiti hunzai kuno mari yochiise mutreasury yegovernment zvisiri pamutemo. ZANPF ibato rinotedzera mitemo. Vanhu vakada kuti mari yavo varida kundoitengesa maice cream, vanhu vakada kuti mari yavo vada kundoishandisa vachiita zvose zvingade kuishandisa kuita mabiko kana kuita michato. ZANPF haifai, haikwanisi kuti regere kuita muchato hunzai mari iyoyo muhurumende. No, hurumende ine treasury yayo, ine mari dzayo, ine budget ayo anotorwa semanational budget. Party ine mabudget ayo anonzi maparty budget.
Saka muchitarisa vanhu vakauya nezura vachipanga, mungati uwando hwavo wanga wakawanda zvakadii?
Vanhu vakawandisa zvokuti handira kutokwanisa manje uchiona kwavanogumira.